danho ratorwa nana chiremba iri kutora kwaita danho iri kwatoitwa nekuti vanenge vaidza kunyora tsamba zhinji vachingoramba vachitaura nyaya imweyo yekuti vakuda kuzirwa onco allowance neemergency yekuti kana vapedza training. Saka sebazi redoctors for human rights tokutsigira saiki yaitwa nemajunior doctors nekuti tinenge tine tarisirowo yekuti madoctors abhadharwe mari inokwana maposti ekuti vaenderere mberi netraining yavo agadziriswe neamwewo maissues aanenge vachida manonmonetary incentives akaita sekupinza motor duty free vabatsirikanewo nazvo nekuti mari dzavakuwana compared kune dzinowanikwa nekune amwe madokta kune dzimwe nyika ishomanene. Nyaya yebrain drain kuramba ichiitika muno nekuda kwekuti vana chiremba vasibatwa zvakanaka.
Asi hapana here imwe nzira Dr. Mastara yekuti vange vachigadzirisa nyaya idzi vasina kuramwa mabasa? Tichiona kuti panorwa nzou uswa ndo hunoparara, veruzhinji ndo vanenge vaakushupika kana zvipatara zvavharwa.
Kudarowo zviripo sepapa mapatients ndo anonyanyo kuafektika nesituation yakadai. Asiwo tichitarisa kune rimwewo divi madokta wevanhuwo vane mhuri dzavo vane vanhu vakavaendesa kuchikoro vanenge vakatarisira kuti mwana wedu akapedza 7 years kana avechiremba achakwanisa kubatsira dzinza rese.
Chii chamungafunga kuti chiri kunetsa kuti hurumende inge ichibhadhara vanhu vanoshanda mubandiko rakakosha kudaro kana ratingati riri critical?
Isi maonero edu ndekuti nyaya yemapriorities kuti vanhu chavanokoshesa chii. Mukaona vakuru vedu vemupolitics maminista machi ivo havarapwi muzvipatara zvedu zvemuno muZimbabwe. Kuzvipatara kwavanorapiwa kunze kwenyika vana chiremba vari ukoko vanoziva kuti vakubhadharwa mari dzinokwana saka vanoita basa nemazvo. Saka ivo isi todoona sekuti uku kushaya hanya ne